wati tinoti mashoko amunangagwa mashoko akanaka zvikuru avakatura chekutanga vakapembedzawo kuti vari kutungamirira United Nations General Assembly yezvino kana kuti president ndiye munhu wechina chete wechikadzi kubata chinzvimbo ichocho vakatiwo Zimbabwe inoremekedza zvinzvimbo zvemadzimai nevechidiki saka naizvozvo Zimbabwe inofara nekuti pavakataura panga paine mudzimai ari kutungamirira United Nations vakabata nyaya dzakawanda zvikuru president Mnangagwa dzinosanganisira kuti Zimbabwe yakaita sarudzo dziri pachena dzanga dzine runyararo vakataurawo zvekare kuti vane urombo nekurasikirwa kweupenyu kwakazoitika apo sarudzo dzanga dzapera asi vakati mukutarisa kuti chii chakaitika vakaunganidza chikwata chiri kuongorora kuti chii chakanyatsokuitika kuti nyaya iyi inyatsokutsvagwa kusvika pamudzi wayo ndodzoka zvekare vakabata nyaya dzokuti Zimbabwe icharamba ichibatsira United Nations mumabasa ayo anosanganisa kuchengetedza runyararo mune dzimwe nyika yayo inonzi peacekeeping vakabatawo nezvekunze kwenyika vakati Zimbabwe inoda rubatsiro zvinoenderana maererano neclimate change kana kusanduka kwekunze zvinhu zvakawanda zvavakabata
kune vamwe vaguni vari kuti mashoko akataurwa navamunangagwa haana chikuru chaakasiyana nezvaigaro taurwa navamugabe vaive mutungamiri wenyika zvii zvamungataurwa ipapo
aiwa ndingati ipapo vanhu vanenge varasika vamunangagwa vakatura mashoko akasiyanei navamugabe nekuti havana kutukana nedzimwe nyika vamunangagwa vakashandisa mazwi ekuda kuti vakare nedzimwe nyika tibatane pamwe chete hongu vakashorawo kubatwa nokumbunyikidzwa kunoita vanhu vekupalestine nevanhu vekuwestern sahara uko kunonzi kusahara wearab republic asi havana kuzviita vachishandisa mashoko ekutuka vakazviita vachishandisa mashoko ekuvaka kuti ngatibatsirei vanhu ava vari kumbunyikidzwa kupalestine nekuwestern sahara
zvii zvikuru zvamungatiwo zvingasimudzwa nedzimwe nyika kubva mumashoko avamunangagwa
tingati chinhu chikurukuru ndechekuti vamunangagwa vakaburisa pachena kuti hurumende yavo yakazvipira kushanda nemamwe mapato ari munyika murunyararo vakatiwo ivo vada kuti Zimbabwe ishande nevanhu vese veZimbabwe uye nedzimwe nyika murunyararo nekugara zvakanaka takabatana yavakaita kutaura nechirungu vachiti unity peace and harmony mashoko akanaka zvikuru iwayo uye vakataura kuti Zimbabwe yakavhura mikova yayo kuti vanoda kuita zvemabhizimusi vauye vazodyara mari dzavo kubatsira kuti Zimbabwe ibudirire zvive nepfundudzo uye vakataura kuti gwara ravo rehurumende yavo nderekuti nyika yeZimbabwe ibudirire vana veZimbabwe vave nepfundudzo vakati ivo vachaita pese pavanogona napo kusimudzira maindastry kuitira kuti Zimbabwe isumuke patsva